Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 19 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yekuti vechidiki vanzwa nekutambura nenyaya dzenyika idzi. Saka vanhu vanga vangofunga kuti aiwa sezvo zviri pamutemo muconstitution yedu kuti zvinobvumidzwa kudemonstrate. Saka vanhu vanga vangoti rega ichibude kudemonstrate. Saka ndozvatangoita ndi pamutemo.
Vechidiki veMDC voratidzira muHarare maniro ano vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Chirikungwa chimunhu wese abvaneko chinocherana naye saka uyu nekuzoona kuti akatomborwara flulike unit takabva tangochingamidzana naye kuairport ndobva tamuendesa kuwilkins
chimwe chizvarwa chezimbabwe chakabva kuchina nezuro choongororwa chirwere checoronavirus kuwilkins hospital muHarare hurumende yomisa kukwidzwa kwemari dzekunyora bvunzo Ii ndiyo mimi msoro inao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Vamwe vechidiki vebato reMDC varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vechidiki ava vazoguma voita wakiti nagonzo nemapurisa anodzivirira mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mukuzeya nyaya iyi Jonga kandemiri weStudio 7 abanta sachigaro wevechidiki mubato reMDC mudunhu reHarare vaStanley Manyenga.
Nyaya yekuti vechidiki vanzwa nekutambura nenyaya dzenyika idzi mukaona hanzvadzi dzedu dzaakutirasira chimiro chinonyadzisa mukati memhuri chinonyadzisa mukati medu mezimbabwe munoziya netsika nemagariro nemakudzirwo atakaita asi nenyaya yenhamo kungotaura kuti nhamo yatinetsa sevechidiki nekuti upenyu hwepamberi huri pamusoro pedu saka vanhu vanga vangofunga kuti aiwa sezvo zviri pamutemo muconstitution yedu kuti zvinobvumidzwa kudemonstrate saka vanhu vanga vangoti rega ichibude kudemonstrate saka ndozvatangoita ndi pamutemo
saka mapurisa maaziisa here nekuti tinonzwa kuti mutemo unoti mutange maziiso
mapurisa mapurisa akaziiswa kubva gore rapera zvamunoziya maapplications yedu nechichi vanozviziya kuti gore rino inguva yekungoita mademonstration hatingarambe tichigogodza tichingokumbira igaro kuziya kuti vana vezimbabwe vane nzara like any time vanhu vanongomuka vachitongodemonstrata zviripo pamutemo pakazve kuziisa regai ndibva ndatotaura panapa kuti regai tivaziise semapurisa kuti kubva izvezvi tichiendera mberi tange tichiita majemo edu ndofunga tabva tatoziisa anenge akati wandei tienda takadaro
mune kwamuri kunosiya petition here kana gwaro renyunyuto kana kuti kungoratidzira chete muchingotenderera muguta
vepetisheni tichazozonyora zvakanaka nhasi munongoziva vanhu vane zara havana timetable vanongoerengana vasumuka vachipopota vachitaridza kushatirwa nekushunguridzika nezviri kuitika asi tazourirana kuti no ngatitigare pasi tichinyore petition yatichazopa kwatinonopa kwatinofungidzira kuti ikaenda inokwanisa kuzviita asi zvanhasi nezvaiitika ndezvevanhu vangoratidza kuti manyanya izvi saka vanhu vangopinda musiku
saka muri kupedza nguva iyi kuratidzira kwenyuko
ha uku kwakungoenderera mberi hazvichamisiki nekuti munhu wese akungofunga kuti nzara ikasatosumuka hapana munhu achanzwa nzara epanexido munhu aakuzviziya kuti nzara iri kurova munhu wese mukatarisa pa1 hour yatendererwa hapana kana mhirizhonga kana kutuswa kana kutorerwa kwaita munhu zvino asi mapurisa asvika izvezvi vakutanga kukanda matiegasi vachirova vanhu zvinova kuparadza midziyo iyaya yamai
Awo wanga wa research garo vechidiki mbato RMDC mudunure Harare wa Stanley Manyenga vachita uravari parunari muharari makare na junga kandemiri we Studio 7. Pani chimwe chizvarwa cheZimbabwe chechidzimai chakabva kuChina chikasvika munyika nezuro chaendeswa kuchipatara cheWilkins Muharare kuti chiongororwe chirwere checoronavirus. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wezvirwere zvekutapurirana Dr. Poshia Manangazira.
Mudzimai weZimbabwe anga azere kuChina saka akasvika nezuro achibva nekuGuangzhou. Kati patanti kutakiriza isi yake akambogara kuWuhan. Sekuzwa kwenye ndio kwakangodza dambudziko recoronavirus kana sekutarisa dunhu reChina. Saka patakamutambira akatiratidza medical clearance yakabva kuChinese Health Authority. Yaiti wangu akarwara flu like illness but matesta akaitwa kuChina ikoko. Akaratidza kuti haana utachiona hwemhando yecoronavirus. Asi isusu kana takatarisa matest definition yedu patanga chokumbotaura mazuva apera kuti tiri kutedza vashanyi kana kuti vauyi kuZimbabwe vari kubva kuChina nedzimwe nyika dziri kusvika 25 dzavanhu dzakaita dambudziko recoronavirus. Tiri kungwa chimunhu wese abva neko chinocherana naye. Saka uyu nekuzoona kuti akatomborwara flu like illness takabva tangochingamidzana naye kuairport ndobva tamuendesa kuWilkins nzvimbo huru yekumaneja makesi dzecoronavirus muno muZimbabwe. Saka ikoko ndokwaari matesti akatorwa takamirira kunzwa umbowo hwekuti ane utachiona here kana haana kana asina tinenge taakumurega zvake achienda.
Mudzimai uyu ari kuratidza kurwara here pari zvino?
Pari zvino ari stable, haana temperature yakakwira, haana zviratidzo zvemunhu ari kurwara zvakaipa.
Mukuru wezvirwere zvekutapurirana mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachitaura vari parunare muHarare. Hurumende nhasi yamisa danho rekukwidzwa kwemari yebvunzo dzeordinary neadvanced level rainge ratorwa neZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Muchiitiko chafarirwa nevakawanda kusanganisira vadzidzi, varayiridzi nevabereki, gurukota rezvidzidzo yepasi vaKane Matema vati kunyange hazvo mari yainge yataurwa neZimsec ichienderana nemari inodiwa kunyora bvunzo dzegore rinouya, hurumende yaona zvakakodzera kumbomisa kubhadharwa kwemari iyi zvichitevera zvichemo kubva kune veruzhinji. Vati mari itsva ichaziviswa kana nhaurirano dziri kuitwa nebazi ravo pamwe navose vane chekuita nebvunzo idzi dzapera. Asi vati pari zvino vabereki vanofanira kubhadhara mari dzavaibhadhara kare. Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanotambira danho ratorwa nehurumende vachiti mari yebvunzo inofanira kutobviswa.
My examination fees aya hafanhi kutomborivhaiswa, anofanira kuti abviswe zvachose. Tiri kutarisa ticharamba tichitaura nehurumende tichiisa nzira dzakasiyana siyana kuti zvisvike pakubviswa zvema examination fees zvisvike pakubviswa.
Munyori mukuru wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti vana veZimbabwe vakabatana zvinhu zvinofamba. Vati apawo hurumende yaterera vanhu uye ndizvo zvainofanira kuita nguva dzose. VaMajongwe vati mari yebvunzo inofanira kubuda mubhajeti renyika.
Maexams anofanira kubhajetwa mukabhineti panenge pachiitwa bhajeti naminista kuti vana vachanyora vese. Zviri pachena kuti vabereki vakawanda vaisimbobhadhara mari dzezvikoro nemaexam fees nemombe. Zvino mombe dzakapera netungundu, mombe dzakapera nefoot and mouth, mombe dzakapera nelistoriosis.
Mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union ZINASU vatakudzwa ngadzivore vanoti kunyange hazvo vafara nezvaitwa vacharamba vachirwisa kuti mwana wese muZimbabwe awane dzidzo zvisinei kuti murombo here kana kuti anowana.
tinozvitambira zvauya nehurumende asi chekutanga tinoti pressure yatakaisa hatiidzoki kumashure.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano rembatanidzwa wemasangano anomira vabereki vemuzvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabva nemanokore vaudza Studio 7 kuti vanofara kuti hurumende yatambira zvichemo zvevabereki. Vatiwo mune ramangwana hurumende inofanirawo kunzwawo vabereki nevarairidzi navose vane chekuita nebvunzo vasati vakwidza mari yebvunzo.
Saka tinoti isusu tichienderera mberi dai hurumende yaramba ichigara nesu pasi tichiona kuti tingazvifambisa sei sezvatogara tichiita patogadzira mabhajeti soro.
Mumwe mugari wemuHarare Success Majaramepo audza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende rakanaka chose.
Kudzidziswa kwaitwa exam fee nehurumende chinhu chakanaka. Waindogodaro ipfaga kwidza exam fee iga zvese kunzira kuti vamwe vakawanda especially vari kuma rural areas vazotadze kunyora maexams.
Masvondo maviri apfuura Zimsec yakakwidza mari yebvunzo dzeone A level. Zimsec yakazivisa kuti chidzidzo chimwe cheO level chainge chave kuita zana nemakumi mapfumbamwe emadhora kubva pamadhora gumi nemashanu, kwozotiwo chidzidzo chea level chimwe change chave kuita mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kubva pamadhora makumi maviri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vasazvitutumadze vachiramba kuita nhaurirano navo vachiti ruzhinji rweZimbabwe rwasvika panguva yakaoma kuburikidza negakava riripo pakati pavo vari vaviri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashara nevatore venhau pamuzinda webato ravo nhasi vachamisa vati kutenderera kwavakaita nenyika yose mumavhiki maviri apfuura kwakaburitsa pachena kuti veruzhinji vari kunhonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika pamwe nenzara yakatarisana nenyika. Kunyange hazvo gavhana webhanga guru renyika vajohn mangunjya vakati nyika icharamba ichishandisa mabond notes vachamisa vati zvatove nani kuti nyika idzokere pakushandisa madhora ekuamerica.
Parino kundwa simba nekuti vanhu havana chemba nayo, vanhu havana simba nayo, saka izvozvo zvoda kuti zvigadziriswe. Asi vanhu vari kuti ngapambowane US dora kusvika tagadzirisa upfumi hwedu, tagadzirisa politics dzedu, tagadzirisa nyaya matongerwo enyika, zvese zvagadzirwa izvozvo tochizoti handei mberi.
Vachamisa vakurudzira vamunangagwa kuti vasazvitutumadze zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika asi kuti vabvume kuita nharurano navo senzira yekupedza matambudziko akatarisana nenyika.
Vamunangagwa haasi mutorwa, ini handingandiri mutorwa. MDC harisi bato rokunze kwenyika. Zano haisi mupandiripo. Nyika inenge ine mapato. Mapato rana nyika varidzi, vabereki varidzi. Saka zvakakosha kuti vana vabatane pamwe chete.
Zvataurwa navachamisa zvatsimirwa nemutungamiri webato reLabor Economists African Democrats muzvare Linda Masarira, avo vati vamunangagwa navachamisa vanofanira kutsvaga nzira dzekuti vagadzirisane nyika iwane kufambira mberi. Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti kana vachamisa vachida zvenhaurirano vanofanira kuuya kuPoland yakaparurwa navamunangagwa kare kuti itungamirire nhaurirano dzemapato ose. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori munyaya dzezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana, asi vachamisa vanoti zvePoland kutungana kwembudzi. panyaya kuratidzira vamoyo vati MDC yakasununguka kuratidzira asi inofanira kuita izvi murunyararo uye zviri pamutemo. Imwe nhengo yeZANU PF vaBright Matonga avo vakambove mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vati hapasisina mukana wekuti vamunangagwa navachamisa vagare pasi vari vaviri.
Handione vachawana vanhu vanopinda mustreet kunoita maviolent demonstrations. Vanhu vakazviona zvinoitika vakanzi endai mustreet nekuti hauzive kuti vanhu vari kunodemonstrata vanhu vari kufarira zvamuri kuita kana kuti kwete.
Vachamisa avo vakati gore rino richave gore rekuratidzira zvakasimba vati urongwa hwavo uhwu hwave pachinhano chepamusoro vachiti ruzhinji rwezimbabwe harungakwanise kumirira sarudzo dzemuna 2023 izvo zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika. Asi vamatonga vati havaone veruzhinji vachibvuma kupinda mumigwagwa vachiti hapana gakava riripo uye vacharatidzira vanogona kukuvarira mahara. Pakaratidzirwa neveruzhinji muna 2018 pakakuvara vanhu vakawanda vamwe vakasungwa uye vamwe vakapfurwa nevarikufungidzirwa kuti masoja. Komisheni yakaongorora mhirizhonga iyi iyo yaitungamirirwa nevaimbo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Montlante yakakurudzira kuti hurumende iferefete masoja anonzi akauraya vanhu asi hapana chati chaitwa pari zvino. Nemuvhuro sangano reEuropean Union rakakurudzirawo kuti paitwe naurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze uye kuti vari muchiuto vanonzi vakakonzeresa mhirizhonga vaferefetwe vagomiswa pamberi pematare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti bhokisi rinozivisa zvinoitika ndege ichibhururuka kana kuti black box rendege yekuUkraine yakapfurwa neIran ikadonha mwedzi wapera rakavaudza zvikuru uye rakavaudzwa zvikuru uye harisi kuzoendeswa kune nyika ipi zvayo. Mutungamiri weCanada vaJustin Trudeau vanoti vakakurudzira gurukota reIran rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMohammad Javad Zarif kuti zvinokosha zvikuru kuti bhokisi iri riongororwe nevanhu vasina kwavakarerekera. Asi vaZarif vanoti Iran ine kodzero yekuongorora zviri mublack box iri kana kuvepo parinenge richiongororwa. Ndege yeUkraine International Airlines Flight PS 752 yakadonhedzwa nemauto eIran payainge ichisimuka kubva muTehran musi wa8 ndira ikauraya vanhu vose vakange varimo vanobva kunyika dzakasiyana-siyana vanoita zana nemakumi manomwe nevatanhatu. Sri Lanka inoti yabuda muchirongwa cheUnited Nations chemuna 2015 chaiongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe chete nemhosva dzakaparwa kuvanhu panguva yekurwisana kwaiitika munyika iyi. Mutungamiri weSri Lanka vaMahindra Rajapaksa vataura izvi zvichitevera zvirango zvakatemerwa neAmerica pamukuru wemauto Komanda Shavranda Silva nemhuri yavo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu muna 2009. VaSilva vari kuramba kuti vakarwisa zvipatara vachiti nzvimbo idzi dzakange dzichishandiswa nevairwisa hurumende. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu vana vaurayiwa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vanopfurukidza mwero veAl-Shabaab. Bhazi rinonzi rarwiswa kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweKenya. Mutauriri wemauto eKenya anoti bhazi iri range rakatakura vanhu kubva kudunhu reMandera Country richienda kuguta reNairobi. Dunhu reMandera riri pamuganhu weKenya neSomalia. Political Actors Dialogue kana kuti POLAD inoti ine urongwa hwekuita nhaurirano nenyika dzekunze zvikuru dzakatemera vamwe vakuru vehurumende zvirango kuitira kuti Zimbabwe itange zvakare kudyidzana nenyika idzi. Poland yakatoumba komiti ine vanhu vashanu ichatungimirirwa mukusimudzira nhaurirano idzi iyo ichange ichitungamirirwa nemutungamiri webato reMDCT Muzvare Thokozani Kupe vachitevedzerwa naDr. Willard Mugadza vebato reBethel Christian Party. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Mugadza kuti tinzwe nezveurongwa hwavo hwekuenda kune nyika dzekunze.
Okay, plani yedu chakaita a work plan re-engagement chaitofanira kuti takatobuda kare, kuti ikwe zvino zvi hatisati tabuda. Vava ndiroidangeredai takabuda muna kukadzi uno kuti tiende kuSouth Africa. Taida kuti tinotaura nava President Cyril Ramaphosa vasati vaita mutungamiriri weAU. Isho yataida kunovareizira ndeyekuti varambe vachipusha kuti pave nekutaurana pakanaka pakati pehurumende yeZimbabwe nehurumende yeAmerica, kuitira kuti nyaya dzemasanctions kunyanya dzikwanise kurerutswa. Chimwe chinhu chataida kuti tibudire tinovaona vasati vapinda pachigaro chavo chekuita chiedeso neAU ndechekuti iyo tikwanise not kuti masanctions abviswe zvachose, but secommittee yePoland takati pamwe akamboni zvisuspend way hurumende iyopiwa pamwe 2 to 3 years kuti ichimezwa yatingati compliance nezibhera, for example. Then kana tapasa test, so to speak, tochizoti chibvisai zvachose, nekuti tinonyatsoziva kuti masanctions anonzi ari targeted zvavo kana pari rabepa, but mupractice anoafekta vanhu vazhinji.
Ndedzipi nyika dzimwe dzamunotarisira kuzoshanyira uye munotarisira kuzoshanyira riini?
Tinotarisira kuti tigoshanyira ikokoko kuAmerica. Program yedu iri kuti kupera kweMarch tinofanira kunge tichiuya ikokoko kuAmerica, but zviri subject kuapproval yehurumende kuti mari dzacho dzinowanikwa here dzekuti tifambe kana kuti kwete. Kana zvanzi mari dziripo tinotarisira kuya kuAmerica, uye tiri kutarisira kuti tigoenda futi kuLondon.
Pane vamwe vari kuti chinongodiwa munyika kuvandudza nyaya dzehupfumi pamwe nedzematongerwo enyika, pane kuti mutange kuenda kunoita hurukuru nevekunze vekure kureo, munoti?
Iwoyo mubvunzo unopfundura nevazhinji. Saka sePoland tine macommittees anoshanda on local issues. Toitawo committee yedu yatiita vanozvarii.
Vangu ari mutedzeri wasachigaro wekomiti yePoland inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, Dr. Willard Mugadza, vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vakuru vakuru vemaindustry vanoti kuve nemitemo isina kujeka uye kuchinja-chinja kwemitemo ndizvo zvimwe zvezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti mumaindustry musaitwe zvinhu zvinobatika. Taura Ishava anoti panyaya inotevera.
Pale nekubudirana pachena pasina kurovaimbwa pakavigwa mupinyi pamusangano waitwa nhasi muvulawayo pakati pevemaindastiri vemabhizimisi negurukota remaindastiri Dr. Sekai Nzenza. Mutevedzeri wemukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, CZI, mudunhu reMateveland, vaShepherd Chawira, vaudza musangano uyu kuti gore rakapera kushanda kwemaindastiri kwakadzikira kubva muzvikamu makumi mana nemasere kubva muzana kusvika pazvikamu makumi matatu nezvitanhatu kubva muzana. Vachawira vati kuchinja-chinja mitemo ine chekuita nezveupfumi kunoitwa nehurumende ndechimwe chinhu chikuru chiri kuita kuti maindastiri arambe achitatarika.
Takazvitambira kutane karenzi yedu. Pachakurutinesa ndezvekuti government iramba ichienda ichingonobvumidza vamwe kuti vatengese neUnited States dollars. Saka tava kuti government itipe clarity ipapo.
Vachawira vati hurumende inofanirwa kukoshesa kumutsurudza makambani akaita seZisco Steel uye kuona kuti National Railways of Zimbabwe neWangi Colliery zviri kushanda zvakanaka, vachiti makambani aya akakosha zvikuru mukumutsurudza maindastiri munyika. Vati kudomwa senzvimbo yeSpecial Economic Zone kwakaitwa nzvimbo yemaindastiri muvulawayo kwange kuchagona kubatsira kumutsurudza maindastiri muguta iri, asi hurumende yakachinja mitemo yavati yave ichabatsira kuti izvi zviitike.
Vanhu varikugadzira for import substitution havachabhenefiti, zvakare malicense holders havasikwanisa kutengesa neforex. So takumbira minista kuti vaongorore chirongwa ichochi.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaGolden Muoni, avo vataurawo pamusangano uyu, vatsinhirawo maonero avachawira vakati maindastiri nemabhizinisi munyika ari kutatarika nekuda kwekuti mari yemuno haina simba, vachitiwo hurumende inofanirwa kuita kuti izvi zvigadziriswe.
Tinoda karenzi yakadzikama isingamhanyi-mhanyi
kuitira kuti vema business vakwanise kuronga zvinoenda mberi.
Vamoone vati hurumende haifanirwe kuramba ichichema nerekuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika nekuda kwezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende nedzimwe nyika dzekumavirira. Vati kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzezveminda zvinogona kubatsira kuti nyika iwane chikafu chakakwana zvobatsirawo kumutsurudza maindastiri. Dr. Nzenza audza Studio 7 kuti vanonzwisisa chose matambudziko akatarisana nevemabhizimisi nevemaindastiri.
Industry edu haazi kusimukira nendava yekuti havana ma raw materials. Ma raw materials aya ndiye kuimporta. Kuti uimporte zvinhu unofanirwa kutenga uine foreign currency. Ndo rimwe dambudziko. Rimwe dambudziko ratiri kuziva zvinotere kuti magetsi kozoya mvura. Kozoya kuti vari kuti informal sector iri kunyanya kukura kuvapfuura ivo. Zvese izvi tateerera seMinistry of Industry and Commerce. Pakuteerera uku hatingamba tati solution tinayo nhasi.
Dr. Nzenza vati vachapera kudare remakurukota zvose zvakurukurwa pamusangano wanhasi. Vachitenda kuuya kwaDr. Nzenza kuzosangana navo mutevedzeri wemukuru weCZI vaJoseph Gunda vati hurumende inofanirwa kusiya tsika yekutaura zvaisingazoite. Vakatiwo vemabhizimisi nevemaindastiri vane chisvambe chikuru chekuti vashande pamwe nehurumende kuitira kuti upfumi hwenyika hugadzikane. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munau dzemutambo, mutambi wemuZimbabwe wetsiva ane mukurumbira pasi rose Charles Manyuchi ari kupinda munhandare yeCity Sports Center kudzivirira bhandi rake reWorld Boxing Federation sezvakatarwa pamutemo. Michael Kariati anotitaurira kuti Manyuchi ari kusangana nani iko zvino.
Mashoko achatambira anoti Manyuchi ari kupinda munhandare musi wa 3 kubvumbi kurwa na Mahomad Seibala weku Uganda kudzivirira bhandi rake reWorld Boxing Federation reuremu wemidweight iro akatora arova Diego Calado weku Argentina muna Gunyana 2019. Manyuchi na Seibala vari kurwira bhandi reWorld Africa Boxing Association iro risina akaribata pari zvino. Mutambo uyu waifanirwa kuitirwa kumusha kwaManyuchi kuChivhu asi izvi zvazoshandurwa uchiiswa munhandare ine mukurumbira munyaya dzetsiva munyika yeCity Sports Center. Manyuchi haasati amborohwa nemutambi wemuAfrica kubvira muna 2013 apo akatora mukombe weAfrica Boxing Union achirova Patrice Peko wekuBurkina Faso. Muteveri wemutambo wetsiva vaJohn Langwani vanoti Seibala ari kutevera munzira yaGalado uyo akapunzirwa pasi munharaunda yechitatu.
Aiwa Manyuchi andokunda tichitarisa zvaakaita mukomana wekuSouthern America zvaakamita paipe. Bhozi chibhakira chake fange chekulefti chakanyanya.
Manyuchi ari kutora zvekare nguva yakadai kupa mukana wekurwa kune vamwe vatambi vemuZimbabwe kusanganisira vechidiki veCharles Manyuchi Academy. Mutambi uyu anoti ari kuita izvi kuti asimudzire mutambo uyu mune vechidiki vane chipo.
Isu kumashure kwese taitambura kuwana pekuti tidzidzire mutambo asi nekuda kwokuti Mwari wakatisimudzawo tikarangira takarega tisimudzewo vamwe nekuti takasimudzawo naMwari. Manyuchi Sports Academy tiri kuedza kuti tidzidzise vana from the grassroots vachiri vadiki kuti vasabatira mitambo kwamusoro vatange vachiri vadiki kusvika vakura kuti vazaexcelawo kusvika patakasvikawo nekusvikawo pakasvikawo vari kumberi.
MuZimbabwe muri kushaya vanoisa mari mumutambo wetsiva kuti kuitwe mitambo yakati wandei. Manyuchi haasati amborohwa zvekare kubvira apo akatanga kurwira muZimbabwe achibva kuZambia. Mutambo na Seibala wave wechishanu waManyuchi muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.
Muchirongwa chedu Live Talk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwaitika nevechidiki vemDC muHarare apo vePollard vachiti vavekuda kuenda kunotaura nenyika dzekunze kuti dzibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasa nokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwanga zomuhle ikuti vana ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNhlolanja 2020. Igama nguNtungamiri Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Namhlanje kade mini langa lama UD kade hlangana eHarvest House. Sibe bathe wona sibe ngiqedile umhlangano bathe ngene e-Street Hills ka Nelson Mandela. Kodwa kade sibe vinjwe leyo ready kwelinye side ngamapolisi.
Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo beMDC okugcine kugoqela uZulu Makhaza.
Ya into esavisa esivile kakhulu le kodwa nje kuli problem ebangelwa nguhulumeni ngoba uhulumeni kwakumele vile akhangele abantu besehlika amandla zamthini ngase airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokuthi.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane lecoronavirus ngemva kokwethekelela kweleChina. Inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kubikwa kuyikho osokuvimba intuthuko kwezamabhizimusi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare namuhla okuqalwe lixuku labasakhulayo bebandla leMDC kwangenela loZulu Makhaza. Abakade betshengisela laba batshele iStudio 7 ukuthi balandele inkuthazo yenkokheli yebandla leMDC ukuthi batshengisele besola ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo lokoma kwempilo ngenxa yombuso webandla leZanu PF. Abantu laba bebetshengisela ngokuthula behlabela ingoma ezichothoza uhulumende amapholisa asebaphosela intuthu ehitshayo bachitheka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga leMDC umnumzana Thompson Ngahadebe laye obekhona kulokhu kutshengisela.
Right, namhlanje kade mini langa lama UD kade hlangana eHarvest House befuna ukuthi babonisane ukuthi bangenza njani udaba lokuthi bakuhambise njani ukulungiselela ukuthi labo njengoba uPresident West wasitshela ukuthi u-2020 umnyaka we-action lokuthi ngisela ukuthi silungisise sithengise ilizwe lonke lalabo abaphethe ukuthi sinqomeni bathe wona sibe ngiqeda umhlangano bathe ngene e-Street Hills ka Nelson Mandela kodwa kade sibe vinjwe leyo ready kwelinye side ngamapolisi.
Manje kugcine kusenzakalani belokhu betshengisela na kumbe bagcine bevinjwa bahle bacitheka?
Ya bagcine sebephoselwa ama-tear gas sebegijimiswa sokuthi abantu sebephonga ukungena yonke indawo zaleka sebebuyela ezindlini zabo ukubona kwami.
Akula yini ababotshiweyo?
Ngikhuluma kanje angikazi ngoba lami ngikwenye indawo ngikade ngikhonapho
Sizwa kuthiwa abantu makhaza labo bebesebengenile labo ezidaladeni bencedisana labakhula be-MDC.
Lonelo liqiniso ngobuyazi umuntu isebenzi zonke zeZimbabwe naso silomoya ukuthi abantu be-MDC mabenze something babathungamelele ukuthi bachange ubuthungameli noma ukuthi i-government yaleli lizwe ukuthi lokhu ekwenzayo kuneleka kusuthisa onke muntu kodwa kuzisuthisa bona voqa abantu be-ZANU-PF.
Kahle kahle injongo yokutshengiselana leyi bekuyikuyini?
Ukutshengisela okwenziwa ngabantu laba ukuthi batshengise u-government uhulumende we-ZANU-PF ukuthi kabazi abacabanga kati bathakazeleli lokhu okwenzakalayo ukuthi amafutha ezimota aphongukhwela isikhathi sonke, intengo yezinto ezithelithe emashops iphongukhwela, uhulumende ezithulele ungazathe kaboni lutho.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe lilunga lebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe selinqume ukuba kube lokutshengisela kwabantu elizweni lonke bekhonona ngesimo somnotho esingamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganeni lento lezindaba eHarare namhla, uChamisa uthi ukubhoda akwenze elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana loZulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethusela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela, kabesabi ukutshengisela.
Abantu bathi umongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba kabasoze bekulalele. Sitshele okokwenza. Mina ngithika kube lokuthula, bona bathi asila kuthula. Akula kuthula ezikhwameni zethu, asila kuthula ezisini zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha, ngoba iqula lamabandla lePollard lisehluleka ukumanyanisa abantu, njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kuleli ngelasisindo. Isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU-PF.
Umongameli uChamisa ukhulumile ukuthi abaningi vele sebesithi selisibuzele thina. So phansi ngale abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe yakwazi ukuthi sesidubeke kwaze i-school fees, kuningi akuphela ukudla, kuyaswelakala indlala, kuningi kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi,
omela emathebeleni wecedele lephalamende engwe-MDC Nkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya abantu okokuqala ukuthi bakhathele, abala choice anything bajoyina, ngoba vele thina asila lutho, sivele siyasidubelela from kudala. So nxa umoma olizunjenje akula nto esiyizuzayo ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke yenziwe elizwe laba bayofuna ukuparticipata bebe yingxenye yabo.
Kodwa omele abatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele uthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba uMnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelayo emncintiswaneni ka-2018 ubengatsho ukuthi kule political crisis, kodwa ubesithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekele ngomunye omela inhlanganiso yabe-National Youth Service umnumzana Andifazi Banda othi bona kabavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-protests lawo akhulunywayo afuna ukuyenziwa yi-MDC Alliance ka-Nelson Chamisa, thina njengamalunga e-National eZimbabwe National Service Graduates Association NASCA, asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke ma issues awe violence.
Ezinye ingcwethe ezicubulunga izombuzo zithi ukutshengisela osoke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho-ke ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lo mbuso okhona. Inhlanganiso ezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba ukhulunyiswane okumqotho hathi phansi kwe-Poland engagoqeli amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Kulo isifazana oyisizalwane seZimbabwe ogcinwe esibhedlela seWilkins eHarare lapho ahlolwa khona igciwane lecoronavirus lona eselibulele abantu abazinkulungwane ezimbili kwele China. Obona ngezemikhuhlane etshiyeneyo kugatsha lwezempilakahle, uDokotela Poshia Mananganzira utshele iStudio 7 ukuthi owesifazana lo uvele kwele China lapho asebenza khona. Uthe njalo ubehlala esiqintini lapho okwaqhamuka khona lumkhuhlane. Kodwa uthe akalazo impawu zawo. Ukugcinwa kowesifazana lo sokuthiye iningi lingahlalisekanga eHarare linakanela ukuthi engaba elawo lumkhuhlane njengoba evela kwele China. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Charles Nyoni.
Ya into esabisayo sivile kakhulu leyi, kodwa nje kuli-problem ebangelwa nguhulumende, ngoba uhulumende kwakumele vele akhangele abantu besehlika amanzi namtshini ngase-airport bengakahambi ukuze bayafika le baze bayefakwa isibhedlela njengokhi ukwenza ukuthi bakwanise ukukhontena umkhuhlane lo. Njalo nje kwakumele bayanise abantu kulokhu besahamba ngase-China kumbe ukubuya ngapha, ngoba siyakwazi sonke ukuthi uhulumende nje kakwanisi ukuthi gcina nje kanye nokuthi lapha okufunakalayo i-coronavirus. So okuthi ukuthi umkhuhlane ungavele onzima sivele sizakufa ngokuningi kwethu.
Ngobudlelwano obuhle obukhona phakathi kukahulumende weZimbabwe loweChina, ubona uhulumende weZimbabwe engavimba abantu bakhe yini ukuthi baye kwele China, kumbe ukuvimba abeChina ukuthi baze eZimbabwe andubana lomkhuhlane uze uphele?
Uhulumende kasoze abambe abantu ngamandla, ngoba yena vele kakwazi into elungele uZulu, njalo kakwazi ukuthi ukuyalisa abantu ukuvakasha kwele China akutho ukuthi kuyaphambanisa ukudlelana, kodwa yikuzama ukuvimbela kanye lokulondoleza impilo kaZulu lele lethu leli, ngoba asinayo imithi efunakalayo njalo asinayo imitshina efunakalayo ukuthi siyelaphi lo mkhuhlane ungavele uwande kumbe ugcwale kweleli lizwe leli laseZimbabwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende lokhu akuzwisise, kodwa siyamazi nje uhulumende ukuthi vele kanani lokuthi azinakele ukuthi agcine uZulu, njalo uzaphongukufiyekela nje uZulu asiya evakatsha ngaseChina aze agcina eletha lowo mkhuhlane lapha ugcina ubulala abantu abaningi.
Ukhona kule mfundiso eliyitholayo yini ngalo mkhuhlane njengezakhamizi zeHarare?
Akula ngitho mfundiso kumbe nayodwa nje ngaphezulu ukuthi umuntu uyazihambela nje kwe-inthanethi ezidilele ulwazi yedwa nje ngokufuna ukuba kwazi ukuthi umkhuhlane lo unjani.
Umnumzana Charles Nyoni yisakhamuzi seHarare njalo ulwela amalungelo oluntu.
inguquko esihlala isiba khona emithethweni yelizwe kanye lokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswa lilizwe kuvikwa kungokunye okuvimba intuthuko yamabhizimusi elizweni. Lokho kuvele emhlanganweni wabosomabhizimusi abawenze lo mphathi ntambo wezamabhizimusi unkosikazi sekayinzenza kobulawayo namuhla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi izikhubeko ezinje zibenza bengenelisi ukuba bahlele kuhle inhlelo zabo zakusasa ngoba bengazi ukuthi ikusasa yakhona ibabekeleni. Umphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sekayinzenza uvumile ukuthi bayakunanzelela ukuthi imithetho ihlala iguqukile kodwa ke bakhangelele ukuthi lonyaka bathuthukise osomabhizimusi.
So as examples, we know that issues of foreign currency are problematic.
Njengohulumende siyakwazi ukuthi udaba lwemali yangaphandle luluhlupho. Abathengisa okungekho emthethweni bayanda ngamandla. Amankampani ethu alungisa impahla ezilutshwane. Lokhu ngezinye zenhlupho engizaziyo. Kodwa ngibuyela ukuthi ngizolilalela. Ngiyavuma ukuthi imithetho yethu ihlala iguquka. Ngakho ngizalilalela. Sihlanganisa amakhanda ndawonye. Kodwa ke ngomnyaka ka-2020 sikhuluma ngela kusasa njalo lokulungisiswa kwempahla.
2020 we are talking about prosperity.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yebulawayo Leather Cluster umnumzana Fungaye Zinondiramba uthi umumo okhona elizweni okwamanje ubadalela imigoqo.
Esifunayo kuma policies yokuthi ama policies lawa kumele abe into A1 for some time ukwenzela ukuthi nxa uyenza ibusiness yakho uplan around those policies kungabe lokho kuchintsha ukuplan ibusiness kuyagcina sokuhlupa kakhulu.
Omunye wabosomabhizimusi obesemhlanganweni walamhlanje umnumzana Lizwe Sibanda ukhala ngokungacaci kohlobo lwemali esetshenziswayo.
Hayi, kunzima kakhulu kithi esikubhizinisi ukungacaci kwemali le esetshenziswayo. Namhla US dollar, kusasa ngeyethi bond. So kuba nzima kithi ngoba kuyabe kumele futhi sithengise ngebond note kodwa nxa sesiwodwa labe sihamba siyawodwa khona sebefuna imali yangaphandle.
Umnumzana Kholisani Moyo ingcwethi kwezenotho esebenzela ikhansili yakobulawayo uthi kuyadingeka ukuba uhulumende acace ekwabeleni imali yaphandle kwelizwe.
Thina ke kobulawayo esikukhangeleleyo kubana sazi ukuthi kanti siphiwa imali enganani njalo singakwazi ukuthi imali yangkhona siyiphiwa enganani silakho kubana sichazisele wonke umuntu ukuthi siyisebenzise njani leyo mali esiyiphiwe nguhulumende.
Umphathi ntambo wakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthethe leli thuba lokukhuluma ngodubo lwamafutha ezimota.
Abantu abagenuine failing to access ifuel, but ifuel esilahleni emgelweni lwesigcwele. Izolo imeje i-research yethu phakathi komuzi and we discovered that ama-Honda Fit ntambama they were now charging in between $8 to $12. Silesigelekeqe kucorruption. Ifuel ngangcono ithengiswe emfotweni kanti ukuthi ithengiswe emagarajini.
Umhlangano lo owenzelwe ehoteleni e-Rainbow Hotel kobulawayo ubuqoqwe ngabogatsha lukahulumende olubona ngezamafekthali. Idolobho lakobulawayo lilamakhampani amaningi kakhulu avalwayo ngenxa yesimo somnotho esilokhe sisiba sibi. Imizamo yokuvuselela amakhampani ilokhe ingakabi lempumela ejabulisa uZulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sikhangela ukutshengisela okuqhamuke eHarare namuhla. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe u-Secretary of State uMike Pompeo ugqibe uhambo lwakhe kwele-Ethiopia ngokuphatheka emkhosini wabesifazana owe Women's Public Diplomacy. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus seliqonge lafika kwabazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2012. Kule nkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa lengxenye 75,200 esezifunyenwe zilegciwane leli emhlabeni jikelele. Udubo lwentethe ezidla izilimo oluqale kwele Kenya luvikwaso lufike kwele Uganda. Lolu dubo solusesatshelwa ukuba luzadala umonakalo omubi emazweni angempumalanga yezwekazi le-Afrika. Uhulumende namuhla wehlise impadalo yokuloba imihloliso ye-O-level A-level ebikhwezwe lugatsha lwezimseki ngesilinganiso esiphezulu esitshiye inengi likhala. Lolu gatsha belukhuphule impadalo yokubhala imihloliso ye-O-level isuka ku-$15 i-subject inye isiya ku-$190. A-level yona ibikhwele isuka ku-$26 yaya ku-$351. Kodwa ngemva kokukhala kwabafundi labazali, umphathintambo wezemfundo umnumzana Kane Matema wazise ukuthi abafundi sebezabhadala imali ekade bevele beyibhadala ukuloba imihloliso yabo. Ngamanye amazwi, abafundi abaloba i-O-level bazaqhubeka behlawula i-$15 kuthi abe A-level labo bazahlawula i-$26 i-subject ngayinye. Sixhume umzali umnumzana Greta Vodloza Spanda yena othi kuyajabulisa okwenziwe nguhulumende.
Babudaba lolu ludaba oluhle kakhulu olufika endlebeni zethu njengabazali abalabantwana abasezikolo, njengabazali abalabantwana abangelayo imali yokubabhadalela, ngoba kathesi kunje sesikhangelele ukuthi abantwana abaningi abaseyikubhala imihloliso yabo, ngoba njengabazali sinakasibayo leyo mali eseminingi kangako kade sibeziwe. Yikho-ke ngalokho sokwenze nguhulumende ukuthi azinuke amakhwapha, yiyo indlela eqondileyo naleyo ukuthi uhulumende kumele alalele abantu njengobana wathi yena unguhulumende olalela abantu.
Kukhona yini lapho elingafuna ukubona uhulumende engenela khona njalo?
Baba, kuningi kakhulu ngoba ungakhangela ngathethi indlela okukhwezwa ngayo izinto. Uhulumende sithi kangenele, uhulumende akhulumisane laba babhizimusi, ikakhulukazi kuzinto zenezo ezidliwa nsuku zonke. Uhulumende ukhanya udonsa inyawo nxa kuyizinto ezafektha abantu izikhathi zonke. Ngoba ungakhangela kathesi bonke othukela, ukhangele kathesi bonke o-transport, ukhangele o-fuel, izinto zonke zinezinto ezi-basic. Kodwa uhulumende uyazidonsa inyawo kakhulu nxa kubuya kwizinto zenezo ezikhangele uzulu. Because uhulumende kakatshitshe nxa kukhulunywa ngezinto ezibamba uzulu, izinto ezizona ezafektha uzulu imihla ngemihla. Uhulumende katshitshe akhuphe abantu emlilweni lo abaphakathi nakwawo. I-school fees zonke lezi ndlela ezikuyo kathesi, abazali kasizenelisi thina i-school fees lezo. Kangenele abeke amafezi esizawenelisa ezibhedlela futhi sithele nzima. Baba Nkomo, uhulumende kathitshe alungisise indaba yezibhedlela le ukuze sikwazi ukuya ezibhedlela siye kwelatshwa kuhle.
Umnumzana Greta Vodloza Spanda ngumzali ohlala eNkabazwe. Lanxa ithemba selililutshwana lokuthi umanyano wamabandla anqotshwa kukhetho owePoland uzaphumelela ukwethekelela amazwe asentshonalanga ukuyawacela ukuthi ayekethise izijeziso zenotho Lumanyano uthi uzaqhubekela phambili. Lumanyano ubikwa uzavakatshela amazwe athile South Africa, la mazwe ambalwa ase-Europe kanye le-United Kingdom. Kubikwa kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezine lengxenye $4.5 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane lapho kubikwa kuzafika Lumanyano umnumzana Tifa wajapi pango ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eqakathekile kakhulu njalo kuyinto endlondlobalisa umnotho welizwe, njalo kuyinto enhle kakhulu ezokuhwebelana ngoba eqinisweni alikho ilizwe elake lazimela lizodwa. Kuyinto enhle kodwa into eqakathekileyo kakhulu yokuthi imithetho leyo noma izenzo lezo ziza kwenziwa okweqiniso yini noma kuza ukuthi yizinto ezikhulunywa okwemlonyeni kuphela. Ngoba sesakubona kakhulu ukuthi seziziningi izinto eziba khona emlonyeni zikhulunywa zinambithe kube mnandi kakhulu, kodwa ke izenzo zakhona kungabi khona into le nto eyodwa etshengisayo ukuthi kule qiniso elalokho noma mhlawumbe kule step esithizeni esithengisela ukuthi kuyamuva towards leyo nto eyayikhulunywa ngayo noma ukwenza kanye leyo nto eyikade ikhulunywa ngayo.
Kodwa wena nxa ukhangela okwenzakala elizweni leZimbabwe, kungapha na idlabuzane amazwe ayintshonalanga ukuthi avule amasango?
Ilizwe leZimbabwe Babu Gande ukuthi into ekhona eqinisweni esingasoze ukufike ukuthi khona ama-reforms asesemaningi, ama-reforms ayafuna ukuthi ayenziwe. Ama-reforms njalo futhi sibukazi ukuthi abantu bakhaliphile phandle, njalo abantu bayabona izinto ngendlela ezinye ezehlukeneyo. Nxa sikhuluma ngama-reforms asikhulumi ngama-reforms ukuthi abhalwe phansi kuphela, kodwa ama-reforms akhona engenziwa practically. Kufana lokuthi mhlawumbe ngifake nje umzekeliso ngithi kathesi kule nto efana lokuthi yokwehlukanisa ukuthi umnotho wemathebelendi udliwe emathebelendi umnotho owenziwa but kodwa kathesi emaphepheni kukhona lokuyana, kodwa ke practically akula ngitsho le nto eyodwa ethengisayo ukuthi kuhente njalo ezayenziwa noma eyenzakalayo. So kusafana lakho khona lokhu. Into eqakathekileyo kakhulu njengoba ngisitho ukuthi ama-reforms kungakhulunywa, kodwa into eqakathekileyo ama-reforms ayenziwa kukhangelwe ukuthi are these genuine reforms noma njani. Nxa kungenziwa lawo ma-reforms ilizwe leZimbabwe ubuhlobo wabo lamanye amazwe noma yiwaphi amazwe bungavuselelwa ngitsho lakusasa, kodwa ezongenza ama-reforms lana no engazange yenziwa okweqiniso genuinely analala akusezi kubekhona ubudlelwano bona abafisa ukuthi ngabe buba khona. So okuqakathekileyo ukuthi abantu noma ngithi uhulumende futhi athi abuyele back to ku-drawing board ukuthi are they serious ngokuthi bafuna ukuvuselela ilizwe leZimbabwe, bafuna ukuvuselela ubuhlobo lamanye amazwe yini. Nxa be-serious ngakho konkwaka abe be-serious ngokuthi bakhulume izinto njalo bazenze ngokweqiniso. Izinto ezifana le-corruption ekhona elizweni lakithi e-US kulabe ilizwe lakithi okwendlela ebuhlungu kakhulu. So izinto zenzalo ukuthi nxa kuthiwa kuyaboshwa abantu abenza i-corruption ababoshwe okweqiniso, kodwa bengaboshwa abantu betshaya isandla beqeda laphana
Umnumzana Tifa wajapi pango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane lapho kubikwa kuzavakatshelwa ngumanyano wePollard. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhonale kweleBhilitane.
Oh,
ezinja ziyamluma esiqibela uhlelo lwethu ngengoma emnandi kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kuqhamuke ukutshengisela eHarare okuqoqwe ngabasakhulayo beMDC. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamilinkomo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.